A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 4th, 2019. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
On the Women's Roundtable, we are discussing the effects of the recent outlawing of by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond, now the sole legal tenders. And we're also taking a look at the country's netball team, the Gems, going to the Women's Netball World Cup in England.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2007. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave. Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanga anwe.
Elinga kosha olesine muyilo olwabo mama. Don't forget that we're also now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in into the conversation.
Thank you for those that are just joining us. Welcome to the program. Despite the financial challenges facing the country, there is some good news with the departure of the Zimbabwe women's netball team, the Gems, who left Harare in high spirits today for the 2019 World Cup in England, pledging to raise the Zimbabwean flag high after the Warriors crushed out of the Africa Cup of Nations tournament in Egypt on Sunday, PJ.
And the Gems, the stopover in Dubai en route to Liverpool, told Studio 7 today that they are ready and hope to advance to at least the second round of the Global Sporting Festival.
And speaking to Studio 7, the team spokesperson Mayimba Mapuranga told Studio 7 that morale was very high in the camp, adding that the girls are well prepared to challenge the best netball has to offer, and from all the four corners of the globe.
And the Gems are in the same group with Australia, Northern Ireland and Sri Lanka. Team captain Perpetua Sachikone said the Gems would give the tournament their best.
And we're going to be opening up our mics to hear what challenges women out there are facing and what they're doing to continue to live and sustain their families daily. So you can also give us your views on the participation of the Gems, which are the country's netball, women netball team. We know that they faced a lot of challenges to get to the World Cup, with them having to do a lot of fundraising and a lot of corporate companies chipping in for them to be able to now travel to England, to Liverpool. So there are, you know, Zimbabweans in England actually planning, PJ, a lot of welcome parties. But there's also been criticism that there is a big technical team that is also going on this trip with the Gems. So please, let's have your view. Give us your view. You can talk about the economy, or you can also talk about the participation of the female netball Gems in the World Cup in England.
Yeah. Kulabo abasanda kusixhuma singumsakazo we Studio 7 lapho ke sikuhlelo asihluzeni bomama ku Studio 7 ku Voice of America. Lamhlanje uhlelo sikhangela inhlupho izangkathaze ukuphumelela kwabesifazane kusimo somnotho esingamanga kuhle kwele Zimbabwe okwamanje. kodwa ke sizaxela njalo eqanjini labesifazane abamela eZimbabwe emidlalweni ngokugaxa ngezandla we-netball ababizwa ngokuthi ngama The Gems abasukumeke lamhlanje belobhekise emncintisweni wenkezo yamazwe omhlaba eye 2019 World Cup oqhutshelwa kwelengilandi. Abaqembu le-The Gems lawa abaza kumakancane kuhambo labo kwele Dubai bengakafinyeleli edolobheni le-Liverpool bathi bona sebelungele ukuyaphakamisa iflag yeZimbabwe umqotho hatshi okwenziwe ngabeqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors elidliwe okuyangisayo ngele DRC 4-0 emncintisweni wezwekazi le-Africa we-AFCON. Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sinye lamazwe afana labo Australia, iNorthern Ireland kanye leSri Lanka okungamazwe adumileyo kakhulu ukuthi alentshantshu zabadlali balomdlalo. Omunye wabadlali beqembu leThe Gems uBeauty Stoli uthi yena balakho ukunqoba ngakho ke amanye amaqembu angabakhangeleli phansi. Asizweni ikhuluma lo msakazi. Ye. Uthwa ilizwi lika Beauty Stoli alikakabe ikhona kodwa ke sizaliqhubekezela phambili silinika ke amazwi ka Beauty esithi yena nasiya kuyanqoba. Ye asimuzweni ke ekhuluma lo msakazo we Studio 7.
Ngiyashaba kakhulu wife esithene mfambe yindini kanza yenhliziyo so ngiyashaba kakhulu. Singaba from Spain siyafika siwina siyabuya le trophy yeZimbabwe. Ingene nasengihambi angezi ngayihlukanisa ngoba ngiyishiya khona ngathi siwa ngize ihlukane. I think sizabanika i-tough game, sizabanika i-tough team. Laba bakhona bazabe khumbula ukuthi kule Zimbabwe sizabanika i-tough game.
Lo ngomunye umdlali weqembu leThe Gems uBeauty Stoli bengakasukumi eHarare belubhekise eLiverpool kwelengilandi kodwa ke kuthiwa bazayo kwedlula ke kule Dubai. Sibafisela ke inhlanhla lina-ke siyalinxusa ke ukuthi lisixhume ecingweni lingenelane kuhlelo sikhulume sixoxe sikhangela ukudlala kwabesifazane laba akwabeqembu lesifazane laba abeThe Gems. Kodwa ke singakayi khatshana wothi ke silinike olunye udaba lo lwabaphila legciwane lengculaza abeZimbabwe abeveleke kumagumbi amane elizwe betshengisela ngokuhlala enkundleni e-Africa Unity Scape ucwazana nje ledale lephalamende njengendlela yokubonisa amalunga eleli dale lephalamende lakanye lohulumende ngokuqakatheka kwezikhalazo ezethulelwe umlawuli wedale lephalamende ababhekane lazo inkinga bedinga ukuthi zilungisiswe ngesiphangiphangi. Ezinye zalezi zikhalazo ngesokuthi inkinga balokuzima kakhulu ngokuthola imithi abayinathayo nsuku zonke njalo abakunye kwangkhona ukuthi kube lokusabalala kwemibiko yokuthi bebesabelwa amaphilisi aseyaphela ukusebenza isikhathi sawo okuthiwa ngama expired drugs. Nkosazana Patience Dube wenhlanganiso eHope Alive Child Network emela ilungelo labantwana abaphila legciwane lengculaza ubekhona laye khona lapho etshengisela sibe lethuba laye lokuthi aphe abawakhe amazwi ngokutshengisela akade bekwenza lamhlanje.
Mina ibizwa ngoPatience Dube ngivela kunhlanganiso okuthiwa iHope Alive Child Network. Ngilapha simele abantwana abaphathwe ligciwane le-HIV. Okundethe lapha yi-issue yama-expired medicines aphiwa abantwana. Abantwana sebephiwa imithi esi-expire kuma-health facility. Andiningi labo kakhulu ama-adolescents abasanathi imithi leyana. So kule high default rate amongst ama-adolescents and young people. Ama-expired medicines lawa bayawathatha from amanye ama-pharmacy. facilities and it they were abantu phela abakwenzayo they just increase the shelf life but laphana ku container lana yomuthi expiry date yakulethi njalo ihleli so akusiza akulanto eyabijinjile ngoba wena kuphela uyabo increase the shelf life kodwa still medication yani yabo expire so sithi ukuthi thina abantwana sebelimala kakhulu nxa sikhangela ulutsha lwethu ngoba vele bona bavele bale challenge i-issue in terms of i-acceptance i-stigma and discrimination so sizafika njani ama 1990 targets ethu ngapha already sesiluza abanye abantwana yikho singakufuniyo khonokho
lapha-ke uze laba ukuzamanyana labanye lifunani lijongene lapha phambi kwedale lephalamenti
injongo yethu ukuthi sikhulumisane labezempilakahle labameli bethu ukuthi nxa kuyukuthi kule mali uhulumende ayikhomithayo angithi ukuthi laphana ku-budget ku-health budget imali lana eyakhomithwayo kakungabi yimali ekhomited kuphela
lo-ke bekungunkosazana Dube owenhlanganiso ye-Hope Alive lapho ke bekhuluma ngobunzima ababhekane labo njengabasakhulayo ukuthi bathole imithi ngwenhlanganiso e-Hope Alive Child Network ukuthi bathole imithi ikakhulu ebantwaneni abaleminyaka ephakathi kwelishumi lasiyagalombili kanye ke labalamachumi amathathu lanhlanu 18 to 35 yizo ke ezinye inkinga ezidalwa yikungahlaliseki ngomumo womnotho eZimbabwe. The marvelous was Miss Patience Dube of the Hope Alive Child Network. They were picketing today near Parliament. Their problems and challenges that they are facing of expired drugs and the non-availability of drugs that they are supposed to take on a daily basis.
To those that are just joining us, kune avo vachango va kupinda muchirongwa muri kunzwa nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika pari zvino mushure mekunge hurumende yatura mutemo wekuti pari zvino hapana mari yekunze ichange iri kushandiswa munyika saka munyika pari zvino muri kushandiswa maRTGS nemabhonda saka tachida kunzwa kubva kwamuri kuti zviri kuendeka here zvakamira sei kwamuri tiri kunzwa PJ apa ari kutaura kuti nhasi panga pane madzimai vanga vaine nhuna vanga vari kuchema chema vachiti ivo mishonga yavari kuwanikwa vachipiwa mishonga isina iyo yatingati yaka expire uyezve pari zvino vazhinji vari kuti mishonga iri kutengeswa munyika iri kutengeswa nemari dzekunze kunyangwe zvazvo hurumende iri kuti iyo mari yekunze haisi kushandiswa munyika saka zvimwe zviri kutariswa izvozvo asi zvakare tine nhau dzakanaka tiri kutarisa isu kuti chikwata chevanotamba nhabvu yenetball nhasi chawanikwa chichisimuka munyika chakananga kuBritain kuLiverpool uko vachawanikwa ivo vari mumakwikwi enetball 2019 achange achitambwa ikoko kuLiverpool uyezve tinotarisa kuti munguva yapfuura takaona chikwata ichi chichitatarika kuti vaunganidze mari yekuti vawanikwe vachienda kumakwikwi aya asi nhasi tanzwa kuti aiwa zvabudirira chikwata chichange chiri kusimuka chatosimuka uyezve tichambomira muDubai chichienda icho kuLiverpool kuti chinotamba nezvimwe zvikwata zvakadai seAustralia Sri Lanka nezvimwewo zvikwata tiri panyaya iyoyo zvakare takaona isu mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachishanyira misha inogara veruzhinji iro vhiki rino vakawanikwa ivo vachitaura nemadzimai pamusoro penhuna dzavari kutarisana nadzo kana kuti dzavari kusanganikwa nadzo munzvimbo dzakasiyana-siyana kunogara veruzhinji muHarare regei timbonzwa kuti madzimai vanga vari kuti ndedzipi nhuna dzavari kusangana nadzo vachitaura ivo navaNelson Chamisa veMDC
Ishe shora mane chiborani. Kiwe ni nenge kashuka kukubwa kukwenda sata ya tatu mbuisa kala chumisa.
Apo tiri kunzwa isu mutungamiri webato reMDC Vanelson Chamisa vachitaura ivo nemamwe madzimai vanogara kunzvimbo dzinogara veruzhinji muHarare umo vachamisa vakawanikwa vachishanya vachitaura ivo nedambudziko ririkusangana nemadzimai panyaya yemvura uyezve vachitaura zvakare madzimai aya kuti vana vavo vari munzvimbo idzodzi havana mabasa regai tinzwe zvakare kuti mamwe madzimai vaitaura nezveina vachamisa takaona vachitaura nemadzimai vakwegura vachitaurawo nhuna dzavo regai tinzwe kuti vaiti chii Aiwa apo tanga tiri kunzwa madzimai vakwegura vachitaura ivo navachamisa vachiti vari kuda kuti vagadzirise zvinhu vari kuchema chema vachiti nzvimbo dzavari kugara dziri kudhura uyezve vari kutarisana nenhuna dzakasiyana siyana munzvimbo dzavari kugara idzi saka ndozvimwe zvatiri kutarisa ipo pano saka kana muine zvamungada kutaura pamusoro penhaurwa yedu yanhasi nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu tigokwanisa kunge tichikufonerai tina Nicodemus Matariro ari kuti tapinda ma sisters muri sei aiwa isusu tiri wadi takanganwa zvakare PJ kuti nhasi imo muno muAmerica izuva ratingati iri here kuzvitonga kuzere kana kuti independence rinonzi 4th of July saka nhasi izororo iko kuno uyezve kune zvakawanda zviri kuitika saka ndikutoona pane vamwe vari pana pavanyora kuti tiri kukutendai disciple Gilson Madanire top share wedu vari kuti thanks sister marvelous for showing us the American on the 4th of July vari kutaura ivo live feed yandamboita mangwana nitichiratidza zviri kuitika imo muno muAmerica saka tinotenda kana tichiona kuti muri kuteerera uyezve muri kuwanikwa imi muchifadzwa nemabasa atiri kubata Will Swinney vari pano vari kuona nesu Taru Bomero ari kuti ngationei vamwe vari kuti zvavanani Taro kuti watching you from Gaborone Titus Muchucha anzi kwazi wai studio 7 sisi mavi tiri muno muHarare yedu magets anetsa wena. Robert Kelly Edwards aripano, Boaz Jaya Guru, anzi ngavaite dialogue, arikuti yeye arikuti vachamisa, vaite ivo na urano. Ndofunga na vamunangagwa mutungamiri wenyika ndozva arikunyora pano, uyezve Boaz Jaya Guru itop fan yedu. Titus Mukucha arikuti vasikana vedu dai vanotisimudzirawo mureza wedu vedu we, because waderera zvakanyanya. Ndozi kutaurawo mkoma Titus. Donald Mambomanzi, I'm watching you live and clear from Rustenburg. Tiripanya iyo yeva skana veduwe bora rema woko renet bore. Gaiti mbonzwa kune naurwa ya itwa isu ni mkoma na Anita Je Sports Admarare Michael Kariati. Ashitaura iye ne pamsoro pe shurukuitika pamsoro pe makuikui aya Netball World Cup achangaru Liverpool. Regaiti nzgo utangaru kutichii.
Che kwata ichi chasimuka nemufaro mukuru chakananga ku England asi chichambozorora mu Dubai chisati chasimuka kuenda ku Manchester uko chichanobata bhazi kuenda ku Liverpool uko kuri kuitirwa makundano epasi rese aya mutauriri wechikwata ichi vamaimba mapuranga vanoti mukamba mune mufaro mukuru vachiti ivo vasikana ava vanonokerwa nemakundano aya ayo vanga vachigadzirira zvakasimba
morari iye zvino vasikana vari kufara vasikana vari vagadzirira kunotamba mutambo we Netball World Cup vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunokunda kunomirisidzana nedzimwe timu dzinobva kune dzimwe nyika saka panguva ino tingati takatatawo mazuva ekupedzisira ano ekuti vasimuke vose vasikana vari mucamp Varku Farashaizu.
Kapteni wechikwata ichi, Perpetua Sachikonye, anoti arikufara zvikuru sezvo akakarike kutanga muupenyu hwake kupinda muEngland, uyezve mumakundano makuru eWorld Cup.
Kutotanga ndosaka mufaro wakanyanya chatitoso kumuona mamwe mateams andaigara muchingosvika kutaendeka mboona team yakati neyakati neaustralia igara iri number one yacho nemore than 15 years chinogare panambava so chandisichishuro changu chekunongoona mutambiro wavo nao ndaona mukana wekuti ndinotamba navo chaiva chishuro changu mufaro
vamapuranga vanoti kunyange hazvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza makwikwi emhando yepamusoro akadai vachashamisa vazhinji nematambiro avachaita
pose patinoita mitambo yakasiyana siyana chatotarisira isusu kutora mukombe Zimbabwe pasi rose iri panumber 13 saka panumber 13 nepavo panotaridza kuti tine zvatinazvo zvatinogona kutokwikwidza pazuva rakatinakira tinogona kutoshamisa vamwe vanhu tikasvikira tatorova ana Australia
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia Northern Ireland pamwe neSri Lanka asi Sachikonye anoti vachaita nepeshe pavanogona kuti vabude mugungano iri nekuenderera mberi nemakwikwi zvikwata zvitatu kubva mugungano rega rega pamagungano mana ndizvo zvinoenda munharaunda yechipiri umo zvikwata zvichadamburwa nepakati kupinda mumagungano maviri Ma James ane basa guru rekuedza kugadzisa zita renyika iro raipa zvikuru munyaya dzemitambo mushure mekunge Maorias abuda mumakwikwi Afcon mushure mekurohwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo. Ma James ari kuvhura makundano eWorld Cup musi wa12 chikunguru nemutambo neSri Lanka achizotamba nemusi wa13 chikunguru apo vari kusangana neAustralia. Mutambo wavo kugumisira uriko musi wa14 chikunguru apo Zimbabwe iri kutamba neNorthern Ireland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati aita rombo rakanaka kukanisa kuona vasikana ava vebhora remaoko renetball vasati vasimuka ivo vachienda kuLiverpool. Tinotenda Michael uyezve tinotenda vese vasikana vanga vari pachirongwa chedu vachitaura nezvavari kutarisira kuti vange vari kuita kumakwikwi aya. Pindai muchirongwa muti panhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tiwane kuisu kufonera IPJ.
Abake abakhuluma lapha abakhulumelo ekuhambo olwenziwe umkhokheli webandla eliphikisayo LMDC umnumzana Nelson Jamisa ekuqaliseni kwayona le iviki bebekhalakhala ngezinto eziningi uwethekelele umuzi wengwebodiriro anje lulethivarasekwa lapho ke ahlangane zakamizi ukuthi izakhamizi zimtshela ukubana inhlupho ababhekane lazo ngezokuswela imisebenzi njalo labo abarentisayo izindlu zabo sebefuna ukuthi abantu babhadale ngezimali zakwamanye amazwe i-US dollar njalo ke abalayo leyo mali ngoba vele le holo abaliholi ngedola lemelika bakhala ke ngemisebenzi omunye wesifazane ongugogo sibili sithe nana vele kasilayo imisebenzi vele siyaswela khona lokuthi singaselela imuli njani ikakhulu labo abazukulu abasebachiwa ngabazali babo ababagcinayo kuzokuthi ngapha ngaseMelika siyenzele yamhlophe ilizwe laseMelika lithole lithakazelela uzibuse lethola uzibuse eminyakeni edlula engamakhulu amabili edluleyo kubo 1776 anje marvelous ngakho ke namhlanje kulama fireworks kulani lani imicimbi cimbi njalo lonyaka umongameli Donald Trump uthe na ukuzabukiswa izikhali abalazo kwezomvikela ikho ke amasosha enhlangothi ezehlukeneyo abe Air Force abe Navy abe bonke nje abe butho bazabe bebukisa izikhali zabo ekubukiseni khona lokho kokuthakazelela ilanga likazibuse elika 4th of July 4th ntulikazi ngelanga lesine kulapho kuthakazelelwa ke independence yaseMelika khathesi ke wathi sithole abasecingweni asebekhona ecingweni okwamanje
ehe tine mthirelo wedu wekutanga panare hello sisi Betha.
Hello, makabini.
Ai wathi wadi trukutsana nemi muri kupi?
Ndiri ku North West South Africa.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu nhasi mugango mune zvakawanda saka munogona kutaura henyu nezvamada nhasi.
All right. Aiwa regai nditange nevasikana vari kuenda kuBritain ava. Aiwa. Ndikufara. Ende tikufara nazvo zveshuwa kuti vaendavo uya happy for them.
Mm-hmm.
We hope they're going to do good for us. Wachatamba zvakanaka havanosvika vachitinyadzisa.
Mm-hmm.
Topinda panyaya yemaRTGS. Mm-hmm. Ah, nyaya iyi yakangooma. Nokuti kuno kunenge watenga chinhu nerand.
Mm-hmm. Eni
kuenda kumusha kuti unotidzikisa. Uchada kutenga kuti randi, randi racho rinenge richidhura. Saka izvo zvacho zvakangotiomera mufungo. It's not easy.
Saka imi pari zvino muri kuzvigona sei zviri kuendeka here kwamuri ikoko uyezve nekuedza kuchengeta muri kumusha.
Hakuna kukwatiri zviri kuendeka asi ndinopota ndichimbonohodha ndichindisa kumusha ndichitengesa. Saka pakuzonotengesa neRTGS kuti ndichiwana randi manje rokuti ndidzoke ndichitenga futi kunoku hazvisiri nyore.
Saka apo pekuti muzodzoka manje makuzohodha zvimwe ndopari kuti netsei.
Pakuzohodza imwe staff ndopakutinitsi.
Saka pari zvino zvii zvamungada kuti hurumende iite takatarisa mamirira aita zvino?
Pari zvino ndangatingotiwo hurumende yedu, president vedu vamunangagwa dei vangobatanawo navatamisa. Vaisa zvido zvevanhu kunyanya pamberi. Zvokuti vakaita ivo vari vaviri vakaita selfish vari kukuvadza isusu vanhu havasi kukuvadza. Ivo pachavo but vari kukuvadza isusu vanhu isu ndisu tiri kusafa ivo havasi kusafa kwavari vari kudya vachiguta but isisu eZimbabweans we are suffering saka dei vangoisawo zvido zvedu kunyanya pamberi vatingoisawona mwari
aiwa mashoko makukutu chaizvo tinokutenda isi sibetha kunge manga muinesi muve nezuva rakanaka
ewo isinotenda
bye bye. PJ, they were hearing from Bertha Norbert, who is in South Africa. She actually wrote on our Shona Facebook page that she wanted to be called, but she's lamenting that her biggest problem at the moment is that she does work in South Africa, but she also does some business in Zimbabwe, where she orders stuff and sells in Zimbabwe. But now she's having a challenge where she has sold, bought her stuff in Rand, sells in RTGS, but now trying to buy back the Rand for her to continue her business, she's making a loss. So she's urging President Emmerson Mnangagwa to join hands or at least have some kind of discussion with the opposition leader, Nelson Chamisa. She's saying both men should, at this moment in time, drop their ego. Allegedly, you know, she's alleging that they're a bit egoistic, or both of them. They need to come together and put the interests of the people at heart and discuss. So that's what she's saying.
Yeah, umlaleli lo lai olobe enkundleni yethu eFacebook ekhasini lethu eleVOA Shona. Ngikhuthaza ke labo ababukele lolu hlelo kuFacebook ukuthi lilobe inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte ngocingo. Silomlaleli lapha uShemaine Carol uthi is watching. Umihla emihle nokuthula Mpofu uthi badlala kubi ngempilo zabantu, kulabo ke akade betshengisela besola ukuthengiswa kwemithi yabalabo abaphila legciwane lengculaza eseza imithi esaya expireyo esiyaphelelwa isikhathi, ama expired drugs. Kumbulani Ncube uthi lishona njani, hayi sitshonile singabuza lawe. Lilobe ke inombolo zenu zocingo khona lapho kulokuze nokufi ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele. Libukele libanengi, lishare njalo labanye bonke ukuze sibukele lolu hlelo sindawonye sibanengi. Yeah.
Tuko na vamwe vari Donald Mamboma ari kuti I'm watching you live and clear kuno ku Rustenburg I top funny yedu I Titus Muchuka ari kuti ndibateiwo please sisi kana mchinyora number dzenyu ibva imaita kuti munyore makaisa zvakare ma code numbers enyu. Bio ndiri dzanza I'm watching you from Peter Marisburg. Top funny yedu Lusindongwe chikoweranza, I wish the girls well. Sisi Lusi, kana muda kupinda mushirongwa nyorai number dzenyu mubva mafonerwa. Hanzi na top seni edu Donald Mamboma, please call me. Disciple Gilson Madani Revanoti, vasando uchika kutamba nevarungu. Chikwata chedu ichi, chikwata chemadzi maicho. Varikuti ivo, aiwa, varikuna matira uti chikwata chinobuda shakanaka. Ndivanoti share ma life feed edu, Facebook ya vayanyora. Beyond chiri ndiriza, arikuti ngava saita, shakaitwa neva komana vima warriors. My Cleopatra, samwai liwayo, and congratulations, girls. Mwari vakutunga mirirei, moto wina na Jesu. Saka varikupiwa mina mato yakawanda PJ. Musamu musafari kwa arikuti munondi gonera sisi. Ndirikukona izvangu ndiri muno muJohannesburg. Lusindongwe chikore varipano varikona nesu. Wasazi wafazi chingwaranza, I'm watching you from Queenstown ku South Africa. Disciple Madanire varikuti ndosaka madzimai achisaririra kumashure. Varikuti madzimai sei musiri kuuya pachirongwa muchinzwika masenyu, ndozvavariku ndanda nyora inini post yekuti please nyora I namba dzenyu tigokufonera inyanya madzimai. Saka ndiri kuona top fan yedu Lusindongwe chikore abva anyora iye namba dzaTabitha Manyoni. Saka taura nawo last week regaitizwi. Hello sister Betha.
Hey, hello zviri sei?
Aiwa zviri nani.
Koma ndiyo ndiyo sezioni
kufamba sei
Manyoni.
Chaurai dzinzwi.
Ah, zvino pamaya tizvese. Ah, zvikumbodzika ndingada hangu chalo. Chingwa. Chingwa zvese ama first dollar 10 cents kuno kwavhumbeo. Eh, upfu apa 718 dollars. Ah, saka zvino zvichizvaka kutowana chinotombodzika. Kogete chaizvo yakusa 9. Saka ah, azvikumbodzika mara tizvese yakatooma.
Iwo mara TGS acho ari kuwanikwa here, zviri kufamba sei, nekuti vamwe vakuti ivo akuwanikwa mumabhanga, zvakamira sei ipapo?
Aiwa, I was not Kumboani, any Kandira, no Kunia Kumawana, but Kandira, I was Kumboani, Kanaku, and no one ever turned to John as a still nineteen of Jing and the woman's most of the Torah area, Nasa Chukasakupai, Akumbatika.
Saka Askubatika Parisino.
Argumentai.
Saka me day my one amkan oxer and a woman de mighty chi. Aiwa machema sister Beta Manyoni ko munoti kuvasikana venhabvu ava venetpo vasumuka munyika nhasi mungavada kuvapo mazwi api
Ini netbo tinongoti chinoro kuti vatambo zvakanaka sazochemose zvakaita maoriyazi yedu Zimbabwe vakazoti chemerawo kuzi mapamari apa ndo pane pari kunetsa chirwere chemari munyika munomu ngachanetsa chirwere saka ndingoshirawo kuti vatambo zvakanaka vahwine vapiwo mari dzavo tida kuzongosimuromo totanga kuti kutaura tida kuzvinzwa izvozvo tizandikuvashirawo zvangu
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka ne weekend yakanaka babai
alright nokutendai mama mtingotibata
aiwa tinokubata ivhiki nevhiki babai
Alright.
Peach, I think you have a caller on the line, I think, but Manyoni there is just lamenting that she's surprised that the finance minister says prices are going down because they are not. She says when she goes into the shops, the prices are actually higher than they were a week ago when we last spoke to her.
Yeah. I siyambonga ke uManyoni avele buya lezi. Lezinja. Aso sangu skati mwai ziza kushelo leta. Asi ya kumukela kushelo mlaleli.
Hello.
Ye, ika mambani.
Mo pegimpilo weza.
Ye, pegimpilo.
Weza.
Bani?
Weza.
Ye, pegimpilo weza.
Ye, mama.
U stinteke ngotu ingo unga piko mshaba mne wetu.
Ni sebutswana.
Sebutswana. Kunjani ke Botswana namhlanje?
Hayi, ngobutswana ku right nje khonoko nje ukuthi hayi akufanani.
Ileyabeloke lincengisa likhona ngapha.
Siyancengisa kathi nje asingasela lizwi mama.
Yeah, zikhona indaba eziningi lapha esegudini. Olwamantombazana lawa aweqembu le lombhola lokugaqa elezandla inetball asebelubhekise kwelengilande lobunzima nje obubhekane labantu eZimbabwe kungenxa yokungamanga kuhle komnotho.
Ye, hayi ngiyakuzwa mama. Okokuqala ngathi nje akuyinto enhle ukuba loba phezu kobunzima obukhona obungaka. Amaqembu singakhalela inguqulo labo baba sikhali labo mama bayatshengisa ubungqwethi ukuthi hayi ayisikuthi kabakwanisi ukudlala kodwa bayakwanisa ukudlala kodwa kulezinye inhlupho ezikhona into esukuyiwe khona ukuthi kuzathi sokusekuqineni ingkhona sizaqalisa ukukhuluma ezinye izinto okumele ukuthi ngasazikhulume ukuqaliseni leli qembu lihambile azange sike sizwe ukuthi like lalungiselela like ladlala nje eminye imidlalo nje lizilungiselela ngoba imidlalo eliyayidlala kayisomdlalo efana la yase Afrika imidlalo etshintshileyo ngoba imidlalo lobungcwethu obukhulu kakhulu. Kodwa aba namantombazana ethu asehambile, asekhona ngale i-environment yangkhona ngale itshintshile kayifanandi yase-Africa. So ngezinye izinto ezizayenza ukuthi even lama results xa esephuma angahambelani kahle lelizwe. Sokutholisana ukuthi sokusiba lezinye inkulumo ezingani zisola abadlali, kodwa sikhale nje ukuthi okunye kudalwa ngumnotho welizwe.
Yeah.
Bese ngiqhiba lesimanga sokuthi nxa bephumile kanje, imidlalo leyi e-World Cup efana labo World Cup, Africa Cup of Nations, ilezi mali zayo ezivele ziyazi zibhekane lamaqembu nalawa aqualifayileyo. So isimanga ukuthi kuzoba sokuthiwa akulamali, abadlali abasakwanisi ukuthi bedlale ngenxa yokuthi akulamali. Kanti yona imali nxa kuthi elizweni kungamanga kuhle, ithathelwane ifiwa elizweni ingaphiwanga abadlali bekhona ngale lapho abavele bekhona. Kungangcono ukuthi bayiphiwe babuye bazitshintshele bona bazidlalisele ekhaya lakibo ngoba besazi umumo wekhaya. Kodwa kukhanya imali nxa isuka iphiwa ama-mother bodies, ifika ebadlaleni kayifiki kahle. Imali esidilizwe phezulu vele kuthi ukuthi ni-corruption indawo yonke. So kulusizi kakhulu ebantwaneni ababefisa ndikuphakamisa iflegi yakibo, kodwa ekugcineni bebuyela ekhaya bengathwalanga ngitsho. Sona isinkwa, isinkwa sibili, isinkwa sokuthi abantwana bedle ezindlini. Kuzwisa kakhulu ubuhlungu. Mina ngilusizi, ngiyakhathazeka kakhulu, ngumuntu othanda ezemidlalo, ngiyajabulela kakhulu lamantombazana. But engingakutsho kuphela ikubakhuthaza ukuthi nxa besiya khona ngale, zonke izinto ezinjengalezo, ama-political situations, economic situations ezivela ngasekhaya, bengazifaka engqondweni, kodwa batshengise ubungcwethi babo. Kuyefika emaphethelweni nxa bezayo ukuthi inkosi babusisile, bayefika loba kuma-finals. Engxenye mhlawumbe kungavela okunye okungcono, loba nje sikwazi ukuthi ngaze bewine leyo mali, kuzaba nzima ukuthi ibe sezandleni zabo. Sibakhulekela kuphela ukuthi babe nezibindi, bamele ilizwe, baphakamise iflegi yeZimbabwe, batshengise ubungcwethi njengoba sikwazi ukuthi eZimbabwe phela kule talent. But nxa ukhangele okwanamhlanje sesingani siyinto nje ezwisa ubuhlungu kakhulu. And then ngikhuluma lolu daba ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokukhishwa kweqembu lethu elenguqu leZimbabwe ku-AFCON. Osokulu daba lokuthi abantu sebekhuluma ngokuthi ye bathengisa igemu, ye akusakhulunywa ngokuthi bebengaholanga. Ama-players esikhuluma ngawo namhlanje bazigadisile, bazibuyele ngezimali zabo, kuzwisa ubuhlungu. Sebebolekana izimali, kambe imali ikhitshiwe. I-FIFA yenza ukuthi ikhiphe imali, ikhiphe imali yehafu yokuthi yelungiselele ukuthi iqembu lingahlupheki. Imali yadliwa yonke, abantu sebebuya sebethwele nzima, sebehamba begadiswa ngani bagadiswa izinqola. Kuyinto enjani, shuwa kukhangele kanjani elizweni lakithi?
Yeah.
Imali zitshintshwa daily, ekusendemini, namhla kule dollar, kusasa kule bond, izolo kule rand, emva kwayizolo bekulama-bearers check. Kanti lona ilizwe liyangaphi? Abakhokheli labo kabazinika amakhwapha mani. Yazi ukuthi ezinye izinto dadewethu akuphonga ukuthi kuthiwe kuyabuswa kuphela. Siyafundi lawo nxa ubona ukuthi lapha uhambi kuhle, kudingwa abantu abangakwanisi ukuthi benze njalo ilizwe liye phambili. Sidubekile sikabantwana beZimbabwe, sidubekile ilizwe lethiyalithanda, but sizabuyela siye ngaphi? Siza kuyahlala ngaphi? Njwana vele kuyatshisa ezindlini, ezindleleni, phansi, indawo yonke kakuhambeki. Sadubekelani kanti abantwana beZimbabwe?
Hayi, sibongile kakhulu mnewethu. And lequla langikhona eliphelekezela abantwana bona labo kuthiwa liqula inkalakatha njengemifiko
ephuma. Isimanga esinganani dadewethu! Mina kumangalisile kakhulu, ungani lokhu engikubona ngani kungamanga. Kodwa ngikubonile ngoba la ku-AFCON kwenzakele, abantu bathwala abafazi babo, bathethe imali yama-players, bangenisa abantwana babo labafazi babo bavakatshe Egypt. So bathethe yonke i-delegation e-government ihambile iyebona iLondon isebenzisa imali yabantwana abangamankazana. That is an abuse. Kuyi-abuse to a girl child. Imali okumele ukuthi ngalaba abantwana kumbe bahambe labantu ababili kuphela, imali le yasebenzisa ukuthi bancedise, ibiza bamotivate. Uhle ubone ukuthi ayisikuthi abantu laba bahlezi ezikhundleni dadewethu ngenxa yokuthi ku-right, kabahlalanga kuyatshisa. So nxa bebona amathuba njengawona lawo yiwo abawasebenzisayo. Kubuhlungu kakhulu, thina kuyasidanisa kakhulu into enjalo.
Ye, hayi, mbongele kakhulu mnewethu. kubele langeli.
Hayi ngiyabonga la mdade kakhulu. Hayi ungabe ulokhu ngithuma nqa kukhona la ofuna sikuqoqe. Ngiyajabula kakhulu ukukhuluma ngelizwe lakithi ngoba la ngiyakwazi ukuthi change ngabuya ngami.
Yeah, ya kulungile.
Hayi siyabonga.
Limqotho lelo.
Yeah ma.
Yeah. Understand you for some
yes.
Christmas.
Yes. Tenacity, Lucindong, which Chikore, top fan here, Dupanapa. What's your view, Mrs. Chikore, on Chikore, on the, you know, the young gems going into this World Cup? We saw that they really struggled to put money together to attend.
Yes, thank you so much, Sis Mars. I think we are found lacking in preparing our athletes as they go to these big events, borrowing from what happened with the boys go African in Egypt, and now with the girls when they were trying to fundraise all the hardships they faced, I think we really need to step up. At the end of the day, us ordinary people, we try to put so much pressure on these athletes. When they go to my competition, and yet the preparations are not at that level. They are going to compete. I can give an example, Sismav. Mm-hmm. You know, Vaskana Vemuno Muku, Variku World Cup, the US women team.
Mm-hmm.
Do you know, Kuti, that team have played 64 games each? Vakadaro as a team to prepare for the World Cup with one Otamba Ikoko. So these are international games, these are various tournaments. The Kutiva Shikep at that level. It's also we struggle for Kutiva Skana Veduvaite my friendlies with 3, 4, 5 countries.
Do you know Jimmy Munimwana Anita Jiku to win? Zvinotora nguva yakaita sei kuti mwana azonyatsonzi mwana uyu ava akwana iye zvinezvi kuti apinde pamakwikwi yakadai nekuti ndinoona vamwe vari papa vasikana ava vasikana vakatotorwa vari kubva kuchikoro vamwe vakaroorwa vamwe vari kuitawo zvimwe zvavari kuita vanga vari kutaura nhoroondo dzeupenyu hwavo asi zvinotora nguva yakaita sei kuti mwana uyezve vamwewo vabereki vakateerera vazive kuti kana vachida kuti mwana wavo agopindawo mune makwikwi yakadai vanogadzirisa sei vana nyanya vesikana.
There's nothing that beats any introduction to whatever sport that you want Manoko to eat. But Takatanga Nyaya is a swimmer. Nemana Wedu, right now she's 14. Takamuvan Wakati Udaka Tanzishona, it will take you 10 years to realize your return on investment. Akutatanga Nyasoko Wena. That means serious dedication, that is financially, time, and Manoko commitment and all those other things.
Mm-hmm.
So it takes a lot. Kuzotazo discover zvavaita izvozvo.
Uyezve kune mamwe vabereki vakateerera zvakakosha sei kuti vatsigire vana vanenge vachida kuita zvemitambo tiri kuona vasikana ava pari zvino vava kutoenda kuWorld Cup yeNetball.
Zvakakosha zvikuru kuti vana vaite zvemitambo. Chekutanga saizvozvo vava kuenda kuWorld Stage kwavari kuenda kunokompita kune imwe nyika vari kuenda kuEngland. Then chechipiri, it builds resilience, Mavari. It promotes teamwork. That's what my daughter has been telling me. It promotes how to deal with failure. It also promotes diligence, fighting for what you believe in at whatever cost.
Dai anga aripo maka mamudedza auye ambotiudza tichimbotora imwe kola kana aripo mugadzirira yauye panapa timbonzwa tichitora imwe kola kuno kubata henyu makadaro rambai muri panhare PJ. I think we have another call.
Yeah. Siyakwamukela mlalele kuhlelo lwethu lalamhlanje.
Abuda maka.
Okay.
Mlalele, siyakwamukela kuhlelo.
Hanzi foni yenyu inenge ya dropa. Mai makawo apa vari kutaura kuti maka ambobuda semusikana semusikana wechidiki anoita zvekuupa guja. Asi dzokai henyu panhare mai Chikore, mumbonyatsotitsanangura meno kana PJ une zvaungadawo kuvabvunza nekuti ava vane mwana wavo anoita iye zvemitambo ari kuita swimming iyoyi at professional level. Iye zvinezvi ane makore regai vataure vega. Nyatsotsanangurai mwana wenyu ari kuita zvei?
Okay, mwana wangu ane mitambo miviri yaanoita, that is very good at. Anoswima ano swimira two swim teams, United States.
Mm-hmm.
She has gone kuma various states as no computer as well. Ano tamba soccer shakari. She's currently actually she's also hosting a soccer tournament through a foundation here in MTC. Mm-hmm. That is Makati Chikowero Foundation. Yeah, I could promote to educate girl orphans like rural Zimbabwe.
Kupi.
So as you know, ane various girls, my fellows ake ariku Manicaland.
Mm-hmm.
We have some variku kumondoro, vava no sponsor. Especially these girls wanga va drop out of school. So you may be aware kuti makaka tanga advocacy yake at a young age.
Mm-hmm.
Paanoenda ku youth conference, UN youth conference every year. She decided to say, since I'm an athlete, I want girls to play soccer or to do a sport of their choice.
Mm-hmm.
And also stay in school because I value both.
Mm-hmm.
That soccer tournament in Komswa 13 year could try. So a number of people have signed up to play soccer at that tournament.
Irikuitirwa kupi?
Irikuitirwa kuno ku Madison, kuno ku Kiva Sports Center.
Mm-hmm.
In Middleton, Wisconsin.
Mm-hmm. Aiwa panganaka ipapo batai makadaru PJ tukunzwa kuti pana show pa urunare. Hello caller. Hello.
Hello, Magadini.
Tiri wadi, tukusaura nani uye zvemuri kupi?
Ndireto show ndiri ku Mondoro nge.
Ehe, kwakadai ku Mondoro kuri sei ku Mondoro?
Mondoro ndiyo zvoti ingodiro.
Ehe, kwakamira sei panyaya iyi yema RTGS nema bonds zviri kuwanikwa here, zviri kufamba sei?
Yeah, I'm not a kid. 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 I'm not a
kid.
I'm not a kid. I'm not a kid. I'm not a kid. I'm not a kid. I'm not a
Tombo utarisa edu kuti pane vasikana ava vanotamba mutambo wenhabvu bhora remaoko munoti mimi chii kune vatambi ava tiri kuona kuti vari kuenda ivo ku Netball World Cup ku Britain uko ku Liverpool pane mazwi amungataura here
yeah kuvasikana avo ndinoti makorokoto ezvetotarisira kuti vange vachimirira nyika yedu asi tinongowana dambudziko rokungoti pamwe wachangotengisawo zvakaita maorias nyaya yemari
asi apaka mukoma hatinyatsoziva kuti maorias ndo zvakaitika runyere kupe ruri kutaurwa urwu panyaya iyoyi hatingatangi kuti vasati vamiswa padare pamberi pedare kana kuti zifa tisati tanyatsonzwa kuti zvakafamba sei sei muri kufunga imi kuti vakatengesa bhora ravo
Bora ikanto atakabwa saingwa kuchingo yavasati vatiwa mari havana kupiwa mari saka kutamba kwavo kushanisa ndofungira kuti musi vakazotamba takatokunzwana tu kuti zvamudirira kuti vatambe
aiwa pakanaka pakadaro tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka
daida ndibatsire panyaya yevatungamiri
taurai zvenyu
Inoona vanhu vazhinji vanotarisira kuti pave nekubatsana pakati pavachamisana vamunangagwa. Ii ndinoona kuti hapanei panoda kuchinetsesa.
Taurai.
Gore ra2008 yatakagara kuita mubatanidzwa paya. Takanga tafuta. Ndobva paburitsa kuti vatsvangirai vangahwina maelekezo. Ikwenda kurira ani ndobva. My elections are to the people of the
people
of the people of the people of the people of the people of the
people
of the people of the people of the people of the people of the people of the people of the people of the people of the people of the people
Aiwa mune mashoko makuku tuchaizvo asi zvinonguva yedu ndo yadyana natinokutendai kunge manga muinesu pachirongwa nekuti maunzawo ehe muvhunzo wakanaka chaizvo muve nezuva rakanaka
Pakanaka mumwe tomuchitibata
Aiwa ndizvozvo
PJ, we heard there from a caller who's calling from Ngezi. I think he's saying that the issue of the RTGS and the bond notes are not really working in his area. And he's also alleging that he hopes that the GEMS will not sell out their match, that they will, you know, perform professionally and bring home the trophy. He's alleging that from his own point of view, the Warriors may have sold the game. That's what he's saying.
Because of non-payment. Yeah. Yes. This was also said by Mr. Bigimpilo Weza that I spoke to, who was in Botswana. He was saying basically he was worried about his concerns about the government delegation that's accompanying these girls.
Mm-hmm.
They are wasting money instead of just putting that money that they are using to travel all the way to England to give to these girls, since they even had some challenges in getting
fundraising
to get to England. He said there's so much talent in Zimbabwe.
Mm-hmm.
It's so surprising and amazing and it's awesome, but there's no fund.
Maybe let's ask Miss Lucy Chikore, who's here on the phone with us. Miss Murukunzwa Zvekutaurwa nevazhinji, what's your view on this issue about funding in Zimbabwe and the lack of it? How can we, or what can people learn from what we're seeing happening here in the States when it comes to national teams and funding?
Yes, actually, I kind of get to differ with people who sold out.
Sold out, yeah.
Kupa vangavari ku Egypt.
Mm-hmm.
It is because we did not prepare well. That's number one. Number two, these men were not paid. You know, I would advise our government to pay our players even before they leave, my qualifying fees, my appearance fees and all that stuff. What should be left to kutichavazo no badarwa vashika, angadari my winning bonuses.
Mm-hmm.
Otherwise, izvozvo, it will motivate them to play hard. Zvino kana uchiti mari yangu hamuna kundipa, mari yangu ine nzara kumba, you expect me to perform on top top form. I don't think it is really humanly possible. Yes, it is national duty, but we also have to know that these players have invested a lot.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, just in brief, so when the U.S. and other teams are going, especially here from, you know, countries like America, how does the funding work? Because I know, for example, the government in Zimbabwe is not responsible for paying the players. It's the association which has to pay the players, and CAF or FIFA. What's the situation here?
Isn't it that also while the government of Zimbabwe is, they allocate money to the ministry,
Then,
you know, they allocate Kwakunana, Zifa and all that stuff.
Mm-hmm.
I think that allocation is not there. And also the corporate world need to step up. And also, we also come down to the issue of management. There must be It is heartbreaking because it's not something that just happens like last month when you have qualified, so next month you are going to play at the world stage. Mm-hmm. We know months in advance. So we need to prepare. Our management of sports is going to be done.
Mhm. Mm. Aiwa mavamavharisa mavamataura chaizvo tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu muve nezuva rakanaka.
Ende ngakusezva itwo ningirikine maonawo pa world stage ku Wimbledon uko koko atora mukombe.
Mm-hmm. Oh. I cannot end the supporting you. You have been a solid support. Eh,
ngakurudzirwe mwana asvikewo ipapo.
Thank you so much.
Muve nezuva rakanaka. Thank you moti svitsirawo kuna maka iye kuti shuwa ndivo vatinenge tichida kuona mune ramangwana vachienda vachinotungamira vamwe vatambi vari kumusha. Tinokutendai. PJ, I think our time is really running out, but we have a few people that wrote here. Elton Mafararikwa, arikuti ndinoshuwira shuwira rombo rakanaka vasikana, wawas, wawas chingwaro. Hanzi ko delegation irikuenda nema girls ku UK, varikunodii kuzinyika haina mari, but you find kuti ministers are going kunodya mari vana shema. Moses Beta, arikuti tinoshuwira vasikana ava rombo rakanaka, asi ngavapiwe mari dzavo pasina kukakavadzana. Disciple Madanire, our top share, varikuti bye bye girls,
time is running out. Saka zvinenge tashika kumagumo ichi amene kana une vamwe vanga vachinyorera pa
anyway Sanchez mahoyo utena I wish the girls the best navanye vonke vati bona hai siya vakulekela sivahalalelela amantombazana at the gym sasifike mapetheve nohlelo lotola namhlanje kupractice Jeremiah.
I'm Marvelous Mfanganya. We are saying let's meet again next week here on the Women's Roundtable. You have a blessed day and happy 4th of July.
Manera Kanaka Muria, Zimbabwe, Inno Studio 7.
Tishitete Nyura, Tirimu, Washington.